mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango reGonare Zhou. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 1599 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kuBulawayo nekuHarare neZuro. Vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nezvisere nevatatu 678,003. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere 38,998. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevana 36,624. Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nesangano iri nemuvhuro zvondirapera rekunyorera sachigaro wePublic Service Commission tsamba richida kuti vapindire mugakava riri pakati pevashandi panyaya yekuti vasangane pasi peNational Joint Negotiating Council kuti vapedze kuzeya nyaya dzemihoro. Mugwaro rakaenda kuna sachigaro wePublic Service Commission iri vashandi vari kuti kana bazi iri rikatadza kugadzirisa nyaya iyi nekukasika, vashandi vachasara vasina imwe nzira kunze kwekuenda kuparamende nezvinyunyuto zvavo. Kana komiti yeparamende iyi ikatadza kugadzirisa nyaya iyi, vashandi vachatora matanho ekuenda kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPublic Service Commission, asi gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 mazuva apera aya kuti hurumende ine chidokwa-dokwa chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avo vanoti sezvo papera svondo vasati vanzwa kubva kuPublic Service Commission havachina chimwe chekuita kunze kwokuenda kukomiti yeparamende kuti ipindire.
Chichiteera musangano watakaita musi wokutanga wakupfumbi usina chawakabudisa, takaona kuti pari zvino vashandi vehurumende vakangogarira kurosembo vachingotarisa kuti hurumende ichadzoka kwatiri tozoita musangano wechitatu. Pari zvino tangoita musangano muviri, asi pamutemo tofange taita misangano mitatu. Saka musangano watakaita musi wekutanga wakupfumbi hauna zvawakabudisa uye hatina kunge tawirirana. Kunyange zvazvo hurumende yakazoendera mberi nokubhadhara vashandi mari idzodzo. Saka isi takaona kuti danho ranga rakafanira pakutanga kunyora tsamba kumukuru anoona nezvevashandi vehurumende arutoti chairman wepublic service commission tichivaudza kunyunyuta nokutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende. Izvo zvatakaona kuti rinova iro danho rokutanga rakakodzera nokuvazivisawo kuti taitarisira kuti ivo vazenge vachipindira mukati nenyaya idzi sokuti ndivo vatinosvitsa mashoko edu kwavari.
Takaonawo mugwaro ramakanyorera kuna sachigaro wepublic service commission muchivimbisa kuti muri kuzoendesa nyaya iyi kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa pamwe nekuInternational Labour Organization. Zvakamira sei?
Kana zvichinge zvaramba takavavidzawo zvinzira dzetichazofamba nadzo. Hatina kuda kuti tiite zvakavanzika, asi takavaudza kuti tichange tichizonyora kudare reparamende rinoona nezvekushanda kwevashandi vehurumende. Kana zvichinge zvarambavo ikoko, tichazenge tichinyora kudare repasi rose reInternational Labour Organization kuti nhunha dzedu dzigadziriswe. Asi tiri kutarisira kuti hurumende ichaura kuti zvine kodzero yekuti iongorore mashandire evashandi vayo, mihoro yavo, kuti kugara kwavo kuvandudzike. Pari zvino hapana chati chabva kuhurumende haisati yatipa mhinduro. Saka takangomirira kuti tione kuti svondo kana richinge rakwana pasina mhinduro yauya ndopetichatangazve kuwedzera mafuta mberi kuti tiende padanho rinotevera.
Ko, zvese zvakakundikana zvekupublic service commission, komiti yeparamende pamwe nekuInternational Labour Organization kwa LO matanho apa yamunozotora sevashandi?
Kana iri nyaya yematanho inobva pane zvinenge zvabuda kwese kwetenge tanyorera. Zvakafanana nokutoti kuti tiende kuparamende zvabva nokuti kugurukota iri chairman wekukomisheni vahavana kunge vatipindura. Kana tikaendawo kuparamende tikaonawo vasina kutipindura, kureva kuti takuendawo padanho rekuIAO. Saka kureva kuti matanho ose anenge achibva pane nzvimbo yega yega yatinenge tasvika nemhinduro inenge ichiuya. Asi isusu tine tarisiro yakanyanya yekuti hurumende iko zvino yakazonyatsa kuongorora ikaona kuti vashandi vayo vanofanira kunge vachisumudzikwa magariro avo. Saka chetiri kutotarisira ndechekutoti hurumende tisatambosvika kwese ikoko, ichange yatodedzera musangano wechitatu uyo wetichagara pasi toongorora tonzwisisana kuti tinge tichiwana mihoro inotenga yatakagara tavaudza kuti ngavatipe mihoro inotenga yatakanga tichiwana mugore ra2018.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vachinashe Farao vanoti sangano ravo raita zvose zvinodiwa kuona kuti zvipembere zvadzoserwa musango rekugona rezhou sezvakataurwa nomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoti vanoda kuti zvipembere izvi nedzimwe mhuka zvisimudzirewo magariro evanhu vari pedyo nemasango ane mhuka idzi. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, vaMnangagwa vakati zvakaitwa neZimbabwe zvekuchengeta zvipembere izvo zvainge zvasvika pedyo nokupedzwa zvose musango nevanovhima zvisiri pamutemo chishamiso chaicho uye zvinodadisa muurongwa hwekuchengetedza mhuka. Nyanga dzezvipembere dzinowanzodiwa nevanhu vekunyika dzekuAsia sezvo dzichinzi dzinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. VaFarao vanoti Zimbabwe yava nezvipembere zvinodarika chiuru chimwe chete zvichichengetwa musiri mumasango senzira yekuzvichengetedza. Zimbabwe iri pachidanho chechina panyaya yezvipembere kubva kuSouth Africa, Namibia neKenya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaFarao.
Asi tinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa reParks and Wildlife Management Authority, makore mashoma apfuura rakaita chibvumirano neFrankfurt Zoological Society yekuGermany kuona kuti tingabatsirane sei kuchengetedza Gunarejo National Park ino rinowa park yedu hombe yechipiri kubva kuwange National Park. Saka zvimwe zvese zvinoonekwa nezvekuti mukadzi wande muGunarejo pachengetedzeke kuti kusaiti vanovhima zvisiri pamutemo, zvese izvo zvakaitwa mumakore apfuura. So pari zvino taapachidanho chekuti tikwanise kuunza futi zvakare zvipembere muGunarejo.
Zvipembere izvi zviri kubva kupi chaizvo?
Zvipembere izvi zviri kubva kune mamwewo mapaka akaita seMalilangwe, Bhubhi nemamwe akadaro. Asi kuchengetedzwa kwazvo kuri panhanho yepamusoro, nekuti vazhinji vanoona nezvechendedzo mukati pamwe vanowedzerwa vachiona kuti zvipembere zvedu zvinge zvakachengetedzeka.
Saka zvirongwa zvenyu zvakangonangana nekuchengetedza zvipembere chete here zvakanyanya?
Hatisi kutarisa chete nyaya yezvipembere, tasaona nyaya kana nyaya yenzou chaiyo. Mukatarisa mugore re1994 takanga tine nzou dzingangoita idzo 4,000, asi pari zvino taane nzou dzinodarika 13,000, kuita kuratidza kuti tiri kuchengetedza zviwanikwa zvedu. Asi chinoramba chichitinetsa kuti zviwanikwa zvedu pazvinozvichengetedza, vagari vanofanirwa kuti vawanewo cheuviri. Saka zvipembere zvichange zvichizodzoserwa zvakare muGunarejo nekufamba kwenguva.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vatinashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zvowanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vanoti vanogara pedyo nemasango emhuka havana zvizhinji zvavari kuwana.
Blessing, vanhu vari kugara munzvimbo dzakakomberedza maNational Park vane dambudziko guru. Ndingati kugara kwavo pedyo nemaNational Park kuri kutowedzera urombo kushupika kwemacommunities iwavo, nekuti hapana chavari kuvana chinobatika chiri kubva pakuchengetedzwa kwemhuka kunze kwenyama yavanopiwa kamwe pagore nzou dzinenge dzaurayiwa nematrophy hunters.
Ko, hapana ubudiriro iri kuuya here munharaunda?
Tichitarisa budiriro yenzvimbo hapana chavari kuwana. Uyewo zvekare vane matambudziko avanosangana nawo asingasanganikwe nawo nemamwe macommunities ari kure nemaNational Park. Atinoti isusu gakava riri pakati pevanhu nemhuka dzesango. Mhuka dzesango dzinouya kuzodya zvipfuyo zvavo, dzinouya kuzodya zvirimwa zvavo. At the same time, vakada kuti vauraye mhuka idzodzo, vanosungwa kunzi maparamhosva yekuuraya mhuka dzinochengetedzwa nemutemo. Saka vane dambudziko guru vanhu vakakomberedza maNational Park.
Pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Zvaifanira kuti hurumende itarisise nyaya iyoyo kutiwo mabenefits etourism akwanisewo kutangira panzvimbo idzodzo dziri pedyo nemaNational Park.
Ko, dambudziko rekuti vamwe vanorasikirwawo neupenyu rakamira sei?
Pane dambudziko rekufa kwevanhu vari kutsikwa tsikwa nenzou, vanourayiwa nedzimwewo mhuka dzakaita semabuffalo, vanokuvara zvokuti vanoremara kuupenyu hwese. Hapana compensation inopiwa mhuri idzodzo, kana kuti yaruyamuro runopiwa vanenge varemadzwa nemhuka dzesango, ukuti upenyu hwake hwese atoremara, achakwanisa kuita zvaaikwanisa kuita. Hatisi kuona vanhu ivavo vachibatsirwa, vachipiwa compensation yekuti upenyu hwake hwese pasara ipapo anenge achipiwawo mari nehurumende kana kuti neNational Park yekuti iye nemhuri yake vabatsirikana.
Tichitarisa makuriro akaita Gunarejo, munoona here zvipembere izvi zvichikwanisa kuti zvinyatsogara zvisingavhimwe zvisiri pamutemo?
Hatingadi kuvamhanyira mberi. Vanokwanisa kunge vainewo zvavari kuziva uye zvavaita zvinovapa chivimbo chekuti zvipembere zvinenge zvakachengetedzwa. Asi tichitarisawo department reNational Park, tinoona kuti idepartment risina zvikwanisiro zvakakwana.
Munorevei?
Havasi kuwana mari kubva kutreasury. Tingati ibazi rakazvimirira rega ende nekuda kwemaproblems akaita secovid ari kuita kuti vashanyi vaite vashoma kupinda munyika. Zvinoreva kuti mari iri kuwanikwa neDepartment of National Parks ishoma zvikuru. Saka magame wardens kuti vakwanisewo kuita basa ravo zvakanaka, vanenge vachida mari, vanenge vachida maweapons ekuti vanenge vachida motokari, vanenge vachida mafuta ekufambisa nezvinhu zvakawanda zvinoita kuti mhuka dzesango dzichengetedzwe. Saka ndinofunga kuti nguva yavafunga kuti vazviite handiyo nechikonzero chekuti Department of National Parks iko zvinezvi harina mari yakakwana yekuti riite basa sezvavanofanira kunge vachiita.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZBC News inoti gurukota rezvemari vapfurinyuve vachaparura bhajeti repakati pegore kana kuti 2021 midterm budget mwedzi unouya. Vemabhizimisi vane tarisiro yekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa mubhajeti iri. Kuroneko rine nyaya yagweta ane mukurumbira mubhulawayo vaNorman Paterson vakazviuraya nekuti mumba mavo nezuro masikati. Mutauriri wemapurisa mudunhu rebhulawayo Inspector Abednego Ncube vati mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yapo masrasi bana brata nonoka blessing jonga ofara nechongwa chamunoti pache chokwadi autaura pamusoro pekurejista kuvota kuvoti muZimbabwe haibatsiri vakare nakare tongovota tichivotera MDC but change hapana chino tikana nyoresa kuvota hazvitoshandi saka hapana chekuvotera.
Varumeka zvinhu zvakuda kuti tishinge daungoti izvozvi tivhote tese ngatiri rejista yekuvhota tichari kumaruva uku maruzevha vana mai vabereka ana mbuya musachidzirwe zvatinongoitawo mumataunzi umu ndozvamunofanira kungoita kuti vazive kuti pane opposition MDC alliance yavachamisa ndo iruda kutopinda panyanga ende ndo itori panyanga nekuti vakatovabirira saka musambochidzirwa honaika zvinongoitwa machifu anongopiwa motika vanopiwa mbeu mahara imi muchingoti pamberi nezano pasina chamunowana dai zvinhu zvichingopiwa kazvichienderana kana mumwe achipiwawo mahara kumaruzevha kumaruwa mumwe neumwongowanawo mahara kwete kuti machifu ndo anongokwana chete mhuri dzavo dzichingobudirira chete sezvinongoita mhuri yakwamunangagwa ngationei kuti tachinja zvinhu tega isu tikaramba takanyarara tichingochidzirwa muchingotya vabereki hapana kwamunosvika. Handei tinovhota tese kuvhoti yako iri mumwoyo mako hapana anenge achikuona hakuna zvokunzi hanzi kamera kana kuti peni yawapiwa ine kamera inenge uchionekwa isai x pamunoda imi usachidzirwe kana
vanhu vanotaura ndivamuroi ndivamuroi tinopa kutenda aiwa Studio 7 nenhau dzamunotipa atova mapiritsi awa tichatogoni kutorara tisina kunzwa Studio 7 chokwadi chizere chezvine zvichiitika kumusha kwedu asi hangu mashoko angu aripo hangu pakuti ndimboudzavo zvangu uyo mukuru uyo anonzi mugwadi uyo aiwa baba ava vana mashoko anovaka vana mashoko echikuru havana mashoko anovake nyika havana mashoko anoratidza kuti ipolitician saka hai ndanga ndichingoti mungovaudzavo zvenyu kuti aiwa ngavaitewo semunhu mukuru ngavasatitorawo vanhu vari kudiaspora sokuti tiri vanhu vasingazivi zvavanoita tinotovawo vanhu vanotovawo nemadhigiri kutodarika ivo zvavanazvo kuva kunoku hakusi kuda kwedu asi kuti kutotambudzwa nepati yavo iyo iri kutadza kutungamirirai.
Pamzoro pamzoro iri Robert Jesu Joseph vanakoma jonga vana blessing Zulu vanakoma wande nokutenda nebasa gurura munoita vashamara repastor Joseph ndinodo kutaurawo pamusoro pamugwadi mugwadi kana chirarama ari mupati make angorarama akanyarara asararama achituka hatina kuya kuno kuzovhudza mombe muzimbabwe macho samzaimo kune vana vakadzidza kudarika ivo vati havana mabasa vanowanawana mabasa ndevavo vanotora vachipa zvigaro maministri arimo toda kutaura nachokwadi tezva kuti hamuna kwamakarerekera vamiriri vestudio 7 asi chinotinakidza chechekuti ivo vanenge vakateerera vachiva zvatinenge tichitaura nyaya yavari kuramba kuti malava aende kumundandigere kozi munhu akwanisa makore ake kuenda kumundandigere onzi ramba uripo kusvikira ini ndatonga ugoita zvawakaita pana 2018 iye zvine zvimoda unofukunyura mugabe wadii kana vanga vari bambo vangu ndaikurovaya mukaona nhamwe unofukunyura wadii dhasiwai akaramba kuibva kuherosi aizviziva kuti maida kunoteera kunoba chitunha chake muchidii chitunha chemuranda ikunomuda kumufukunyura muda kuonei mukadzi hapana apo grace rambai hama dzarobert rambai ivo ngavauye vafukunure ngavavuyei vana munangagwa sumbeona idi ndeyake iye ngazive zvekuridza pfuti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kunyange hazvo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwadzika zvekuti makambani mazhinji muAmerica ave kuzarura misuo yavo. Makambani mazhinji aya ari kuti vanhu havasi kuuya kuzotsvaka mabasa ave kumuka mumakambani mazhinji. Bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party rinoshora hurumende yavaJoe Biden richiti hurumende haifaniri kupa vanhu mari yerubatsiro yakawanda. Kuti vanhu vasanetseka zvakanyanya panguva yeCOVID-19, hurumende yakauya nechirongwa chekupa vanhu mari yekuvabatsira ichitizve ichapa avo vakarasikirwa nemabasa avo mari inoita madhora $300 pasvondo kusvika kupera kwegore. Vebato reRepublican Party vanoti izvi ndizvo zvave kukonzera kuti vanhu varege kutsvaga mabasa sezvo hurumende ichivapa mari zhinji vagere mudzimba dzavo kupfuura yavanowana kana vachishanda. Vepabhizimisi vari kuti vanhu havasi kuuya kuzopinda mabasa aripo nekuti vari kuwana mari zhinji vasingashandi. Hurumende yavaBiden inoti hazvigoni kuregera kubatsira vanhu vachiti rubatsiro ruzhinji urwu ruchamiswa mumwedzi wagunyana kana kuti September gore rino. Pari zvino vamwe vemabhizimisi vanoti vane mabasa mazhinji asi vari kushaya vashandi. Asi vanoongorora zvematongero enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti kunyange hazvo mabasa ari kutaurwa akasiyana-siyana, vanotambira mari iri pasi pasi vari kuwana mari vari kumba inopfuura yavanowana kana vakashanda. VaManduna vanoti chimwe chinokonzera kuti vanhu vasamanyira mabasa ave kutanga kuwanikwa aya ndechekuti anenge ave kushanda haachapiwi rubatsiro nehurumende.
Ndingati vemaRepublican vagara position yavo ndeyekupikisana nekuti vanhu vawane rubatsiro rwakawanda kubva kuhurumende. Vanoti vanoda hurumende diki isingapi mabenefits ewelfare akawanda kuruzhinji, vachiti ruzhinji runofanira kuzvishandira. Saka ipapa pacovid apa hurumende yange yapa mari ndofunga inopfuura $6 trillion yemadhora kuvanhu kuti vabatsirike, sezvo vanhu vasinga vasingari mabasa. Saka maRepublican vari kuti ivo vanhu ngavatidzokera kumabasa. Mari idimburwe nekuti vakaramba vachipa vanhu vairi kuita kuti kukonzera kuti vanhu vasade kudzokera kumabasa.
icho kwadi here kuti mabasa azere asi vanhu havasati vada kuatora.
Ndingati zvoneta kunyatso hwisisa kuti chii chiri kuitika, nokuti kune rimwe divi vanhu vari kuti vari kutsvaga mabasa asi vari kushaya mabasa. Kune rimwe divi makamba ari kuti vari kuisa maadvert vachitsvaga vanhu vanga vanoita zvemarestauranti nezvitoro asi vari kushaya vanhu. Saka zvoonedza kuti tihwisise kuti chokwadi chiri pai. Iyo hurumende musono yakabudisa ripoti yemabasa avanobudisa nemwedzi nemwedzi kuti varatidze kuti kwagadzikwa kwabuda mabasa mangani. Boga vakatenda kuti mabasa avaifungidzira kuti achabuda 1 million zvakakona. Saka kubva ipapo takaona kuti mabasa acho haasi kunyanya kubuda zvavaifungidzira. Zvenge kudzoka kweekonomi kuri kutora nguva.
Ichokwadi here kuti munhu ari kumba asingashandi ari kupiwa mari yakawanda kupfuura yaanogona kutambira kana achienda kubasa?
Kune vamwe vanoti mari yavari kuwana vaya vakagara vaitambira mari shoma shoma, vanoti minimum wage kuno. Vanhu vakadaro mari yavari kuwana yemastimulus inogona kupfuura yavaiwana pavaishanda. Asi tinoziva kuti mastimulus iwayo ari kuenda achiderera, amwe acho vatobvisa kune mamwe mastates. Saka kazhinji katakuona ndechekuti vanhu vari pamastimulus vachiri kumba, fanika vazhinji vane vana vanofanira kuve vari kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvakavhara kana kuti hazvisati zvakuvhura mumazuva ose pasvondo. Vanhu vakadaro vakuona kuti mari yavari kuwana yemastimulus ishoma pane yavaiwana kumabasa. Asi dambudziko nderekuti difference iripo kuti udzokere kubasa neyavaiwana kustimulus ishoma futi. Saka unenge uri panguva yakaoma kuti uzoti odzokera kubasa here, asi mari yavo chaunotambira haina kunyanya kuwanda kune yavaitambira wakagara pamba.
Kuvaivo vanoshandirwa kana kuti maemployers vanotii nenyaya iyi?
Maemployer vakange vakapiwa mari nehurumende yemapayroll protection, dzimwe mariwo dzekubatsira mabhizinesi avo panguva yavanga vakavhara kuti varambe vakavhura, vamwe vacho vakwanisa kubhadharawo masalari. Saka vamwe vari kuti vari kushaya vanhu sekutaura kwandaita, asi vamwe vari kuti vakwanisa kuvhura. Zvoenda nekusiyana nemaindastry semaonero angu. Kune mamwe maindastry asina kutombovhara fanika vemasupermarket kudaro daro. Vamwewo vakavharwa vakutondovari kukanganiswa kuti vakwanisa kunyatsokuvhura. Saka kune maindastry, kune mabasa avari kutsvaga fanika vekudraivha marori ava. Vanhu vari kutsvaga vanhu, pane mashoti akawanda kumabasa euteaching. Maticha vari kutsvaga stereki nekuti vamwe vakati havasi kudzokera mabasa. Saka zvongoendawo neindastry yacho semaonero angu kuti kune mashoteji here kana kuti mabasa ari kunonoka kudzoka.
Iro rubatsiro ruri kupiwa vanhu urwu nehurumende runopera rini?
Pane rubatsiro ruri kubva kufederal government, pane rubatsiro ruri kubva kumastates akasiyana siyana. Zvatiri kuona ndezvekuti mastates anotongwa neavo vemarepublican ndo vanenge vari kukurumidza kubvisa rubatsiro urwu, vatiti vari kuda kuti vanhu vadzoke kubasa. Vamwe havasi kubvisa ese, vari kudzikisa mari dzacho. Saka mazuva acho ekuti runopera rini, vamwe vari kupera muna June umu. Pakupera kwaJune rubatsiro rwacho at least inodzikira mari yacho. Ndofunga pakupera kwegore tetaona vazhinji mastimulus anenge apera.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango regona rezhou. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.